Dunhu iri radomawo muzvari mupariwa vamogel community vatenda ibiti kuti vave vatevedzeri vavachamisa. Kusvika pari zvino, bato MDC raita macongress munzvimbo dzinoti Matabeleland South, Matabeleland North, Midlands, Matabeleland West neUnited States. Pari zvino dunhu reMatabeleland East riri pakati pekuita congress yavo. Vachitaura nhasi muchinhoi mutauriri webato iri vaJacob Mafume vanoti macongress avo ari kufamba zvakanaka.
Tinofara seMDC kuti congress yedu yekuprovhinsi yekuno kumashonaland west yafamba zvakanaka. Hapana akuvara, hapana achema, yaitwa murudo, yaitwa murunyararo, yaitwa mugare. So far kwese kwatafamba vanhu vari kutaridza demokrasi vakanyarara.
Varafu Magunje ndivo vasarudzwa kuvesa chigaro wedunhu vakunda vaWilson Makanyayire. VaMagunje vanoti vachagadzirisa zvose zvavakakanganisa uye vachashanda nenhengo dzose mudunhu.
Muclass mwana akanyora exam pane zvaanokanganisa havo ozopihwawo time yemacorrection. Saka ndoda kutendai kuti pane zvatakakanganisa last time matipa nguva yekutiite macorrection. Thank you very much.
Sezvo pasina mvura isina chura, imwe nhengo yaida kukwikwidza sasachigaro wedunhu vaGift Konjana vakarambidzwa, vashoropodza kurambidzwa kwavo vachiti kushaya utongi hwejekerere. VaKonjana vanoti pane matunhu madiki aida kuvadoma asi vakarambidzwa.
Zvaitika mukatumu zvinorwadza, zvinoratidza kuti demokrasi yedu yatsikirirwa. Demokrasi yedu haisisiri demokrasi yatanga takatarisira sekutavamba kwatakaita musangano wedu.
Panyaya yekudomwa pacongress, vaMafume vanoti zvinogona kuitika chete kana vanhu vose vane chekuita nechinzvimbo chiri kukwikwidzwa vawirirana.
Mutemo wese wese unogadzirwa unogona kuwana yatinotiyo exception, but unopa zvigano zvekuti kuti uwane exception unenge wamira sei. Unogona kuda kukonvinza gungano rese kuti riite exception, uda kukonvinza 2/3 kuti paitike exception yatinoti exception uite zvaunenge uchikwanisa kuita. Izvozvo zvinogozha kuti zviitike pacongress nokuti unenge uchitaura nevamwe vanhu vaunenge uchikwikwidza navo.
Vamwe vanhu vasvoropodza kuenda kumacongress ematunhu kuri kuitwa navachamisa vachiti zvinoita kuti matunhu aya amanikidzwe kudoma vachamisa. VaRichard Muneri mumwe wevane mafungiro akadaro.
Kuwanikwa kwavachamisa panzvimbo dzavasingafanirwe kuwanikwa dzinopa kuti wavari kunge vachikwikwidzana naye hakwanisi kunominetwa nekuda kwekuti uyo anenge aripo. Saka vanhu vagara vanenge vachitongochaiya aripo vacho. Semaonero angu nemafungiro angu ini, zvanga zvakanaka kuti kana vachiita zvinhu zviri pajekerere vanofanira kufamba vese.
Kusvika pari zvino, vachamisa chete ndivo vadomwa pachinzvimbo chemutungamiri webato uye nhengo shanu dzinoti vakomiti, vabiti, muzvari mupariwa, vaWelshman Ncube naamai Lillian Tombaz vakadomwa kuve vatevedzeri vemutungamiri webato. VaDouglas Monzora, vaHwende navaDaniel Molekeli vakadomwa kuti vakwikwidze chigaro chemunyori mukuru webato. Muzvari Tabitha Khumalo navaJoe Gebruza vakadomwa kuve sachigaro webato. VaMafume voga ndivo vakadomwa semutauriri webato kusvika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.